zvaitika ndezvekuti taenda kudare zuva ranhasi tabatapawo maonero edu masubmissions pachirungu kuti chekutanga vakambunikidzwa kodzero dzavo pavakasungwa vakarohwa nemapurisa vachirohwa nemabaton stick. Chechipiri, havana kupuwa kodzero dzavo dzokutaurira hama dzavo kana magweta avo. Isuwo patakazongonzwawo nemasoko kuti pane vanhu vasungwa vakasungwa vari kuma34 takabva taendako vachibva vatanga kutiudzawo taivo vanhu vanga vachinwa doro paruzhinji asi vanga vari muresturendi vanga vari kudya. Chechipiri, paka pasina kana umbowo rwekuti pane akanga akabatwa aine doro kuti vakazosandira nyaya vakati aiwa vanhu ava vakapara mhosva yekuti musi wechitatu vanga vari pademonstration yanga ichinzi yakaitwa asi vanga vasingachaiti demonstration vanga vakuti vakaungana vachida kuita zvehwezha nemhirizhonga munyika. Takaisazotaura kudare kuti chekutanga ndechekuti zvekutaurwa hazvina nematuro ndezvekupenga asi zvisinei hazvo tinokumbira kuti vabhadhare mari yechibatiso.
Saka pakupera kwenyaya iyi nhasi dare rati chinyi nenyaya iyoyi?
Dare razoteerera ava vanga vakamirira hurumende muzvare Patience Jhinsaru hapana zvine musoro zvaataura tazongokatyamadzwa nedare razoti aiwa chitipai mitemo yamanga muchitaura pranekesi yakaita seaag vesus pir tikabva tativapa nandi negwaro racho pandiri papo tavapa tikanzaiwa chiu yamusiwe muvhoro sezvekupai chitongo chekuti dzinenge ndagura kuti vobhadhara mari yechibatiso here vachibva kumba kana kuti kwete nemafambiro aita nyaya zuva ranhasi. Saka mumwe wacho achapuwa musi wechimbi inovhoro by 10 o'clock ivo vazotiona past 2 vachange vachizopa chitongo chavo kuti inakota past 2 vachange vachizopawo chitongo chavo kuti vagura kuti kudiya